manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepe nyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le iStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kurume 30, 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi Madzimai akavhiringwa nedutu mupengo recyclone idai oshaya zvipfeko zvokushandisa kana achiteerera kana kuti sanitary pads Nengo dzeMDC dzokandirana nyoka menyu kumashonaland west Madzimai orarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti vawane mari yekuriritira mhuri dzavo Iyi ndiye mimo yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Madzimai ekuchimanimani anoti ari kushaya zvipfeko zvokushandisa kana achiteerera uye nzvimbo yavanogara haina kuchena izvo zvinogona kuzokonzera kupararira kwezvirwere zvakawanda. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuchimanimani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pads mumwe mugari wemubhuku rekwashinamira kuskyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika
tinokumbira futi zvekupfeka nokuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura pamwe pacho tautofamba takashama mabhurukwa chavo chaivo kupfeka pasi hatina vana taungosungirawo zvimachira zvetinopuwa kungosungira kutipfekedza especially vasikana vane zera rekuenda kumaperiods zvataane dambudziko pana ana baba nokuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo zvisikafani kuti zvioneke ndiana baba
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhemba Petuka vanogara mubhuku rekwamanzou avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika
hatisi kuzviona zvimapedzi hatisi kwaona
ari kunetsa kuwana
zviri kunetsa kuwana nenyaya yekuti mashopu akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zviwe
mumwe mugari wemubhuku rekwamusha amai Aida Mwandeambira Vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvimbuzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura amai Mwandeambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani
tanga tichitokwanisa kuti gadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets matoilets ose akaenda hatina pekuenda vamwe vanotoitira mumarivers macho ndoma tiri kuchera mvura of course mamwe marivers acho ndomu nevanhu vakachapa hatisi kuziva tiri kungomwa mvura apa yakasviba saka vanokwanisawo tibatsirawo nemvura mamamota gadzi ayaya vombotigadzirawo even matents ekutirongosana nokuchera mvura vatichitigadzira mapermanent boreholes maybe it's safe
kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura rezimbabwe national water authority kana kuti zinwa rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani mvura iyi haizi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa mumwe mugari wemubhuku rekwamusha zvakare valibertsi gauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa asi vasi gauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid
nyaya yekorera zvakanaka sitereke zviri kuite ari kuti batsira anhu akanga achipoe mapisi kuti azvese mvura dzari kumwana kuti mvura yacho ikwera mamukoa nematsime taichera akatorwa saka mvura izvo zvizviti kutomwa yakashata saka ichitiko chakanaka kubatsirwa ngemapisi ekuise mvura nemigodhi migodhi ngazotera but izvozvi zvibhurani zvacho zviripo zvakadhenejwa but izvozvi mapisi akanaka nekundobatsira nemamosito netari kupa anhu izvozvo tinozvitenda
sangano reworld health organization rinoti vanhu vanosvika zana nemakumi mana vakabatwa nechirwere chekorera muMozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone Idai masvondo maviri apfuura studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu eManicaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone Idai zvichakadai vanhu vakawanda vakaita sasabhuku Charles Manzou vemubhuku rekwaManzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurirane zvirwere
dai zvaiita zviya zvainaka kundoti village imwe naimwe ipuyirwe zvayo zvayo pamba paeria paya inofunga kune ndege dzinotakura chikafu hazvinganetsi kuti village itakurirwe chikafu ichitsvetirwe paieni paya totopana nevillage yangu because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kuunganidzana kuri kuita apa ndokuri tokonzera futi neaccident iyoyo mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
matoiretsi hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo kutinzwe kwokuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rinhi sezvo vangu vasiri kudayira nharembozha yavo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedza napose painogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu kudzamara hurumende yatora matanho nekukasika veruzhinji muchimanimani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yeutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera mafashamu ecyclone Idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira studio 7 kuchimanimani ndini Thomas chiri pasi
Nengo dzeMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dziri kukandira nanyoka mhenyu pamusoro pemhirizhonga iri kuitika mudunhu iri. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigara wedunhu reMashonaland West vaRalph Magunji vanoti mhirizhonga yakaitika kwazvimba nekuhurungwe yakakonzerwa nemurongi wemusangano vaWilson Makanyaire avo vanoti vakaenda kwazvimba kunoita basa risiri ravo.
Akakonzerwa nemaprovincial members vakanopinda muzvimba south vachida kugadzira mastructures emawadzi vanhu nomba varamba vakati aiwa template rinotaura kuti mawadzi anogadzirwa nezvedhiketi kwei maprovincial members mukutsvagei saka mukateerera vhidhiyo iya mukanyatsoongorora muchaona kuti ndomaproblems akatinetse ipo paya vanga vari vanhu vaizama kudifenda musha wavo.
Izvi zvatsigirwa nenhengo yekomiti yezvimba south vastivin bumira avo vanoti vamakanyaire vakaenda kunogadzira komiti basa rainge risiri ravo.
Tipakati pekutaura mastructures vaorganizing secretary vakatanga kufunana naangari organizing secretary wedistrict neweprovince vatazoona vasvika ipapo mushure pange paitika noizi ivo vanga vari magrosi vakazobvosvika futi ipapo saka ndingoti ndovaivo ndovainsauta kuti avadiva vatii panhu patanga kuitika noizi.
Asi vamakanyaire varamba mashoko aya vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kusvibisa zita ravo sezvo ivo vakatoita zvekushevedzwa kuti vazodzimura kurwisana kwainge kwatanga.
Ndine urombo iye ndakazvika zvapera ndichiona kuti vanhu vanga vachinzana ndingafonerwa nzi vanhu vakuta misindo vandaendako nemamwe but chokwadi chati chiri pagiraundi chekuti violence haisi yamagunja haisi yamakanyaire ivhaiorensi yevana vari pasi vachiri kurirawo kuti angaite district ya ndiani angaita kuorganizwa tititi ndiani.
Vamakanyaire vanoti hazvaigona kuti vaite mhirizhonga kwazvimba sezvo sarudzo dzaive dzenhengo dzepasi. vabakanya ere vanoti ivo vanopomerwa mhosva ichaitika kubva nhasi sezvo vanenge vave kutsvaka rutsigiro musarudzo dzedunhu guru reprovhinsi.
Isu vhairenzi yedu kana ichitanga ingangozotanga kutanga musiwa mangwana asvikidza ndipo takukambena pari zvino izvi taigadzira mawards taigadzira mabranches taigadzira madistricts therefore anenge akundwa edistrict level anenge akundwa eward level anenge akundwa ebranch level ndiye akunzirano isi because anenge anoti ini handisina vanhu ndakundwa pari kuti zviite mupfindo azodhonza zita ramakanya ere mukati.
Asa magunje vanoti zviri kutaura vamakanya ere ndezvekuda kukonzeresa mhirizhonga iyo isingadiwe mubato ravo
zviya zvokuti izvo aiwa kana vhairenzi ichauya after this pandiri itori statement rimisplace because mupati medu hatina nzvimbo yevhaiorenzi temble zvinotaura kutoti pane vhaiorenzi vanhu vaita vhaiorenzi vakandodzingwa musangano.
Nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika muchinhoyi vajohn marava vanoti zviri kuitika mubato remdc zvinoitika mumapato ose zvematongerwo enyika asi zvinozoipa chete kana paramba pave nemapoka kana sarudzo dzacho dzapera. Nhasi bato iri raita sarudzo dzematunhu madiki nematunhu ose apo panga pachidomwa vachakwikwidza muprovhinsi svondo rinouya. Vamagunje nevamakanyaire ndivo vadomwa kuti vakwikwidzane pachinzvimbo chasachigaro wedunhu. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vamagunje nevamakanyaire vari muchikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chakabuda nechisungo chekuti vagift konjana avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira munyori webato vadouglas munzora vasakwikwidze vachivapomera mhosva yekusatevedzera gwara remusangano. Vakonjana varamba kutaura nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti kusawirirana kuri kuitika mubato iri mucherechedzo wezvichaitika kukongresi yebato iri ichaitwa muna Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Ata Chigoriwa.
Mamwe madzimai ekuzvishavane anoti ari kurarama nekuchera goridhe iro anozotengesa kuitira kuti awane mari yekuriritira mhuri dzavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sachigaro wezvishavane Women Miners Association amai Shuvai Mutami Maposa vanoti vakatanga kuita zvekuchera goridhe mumakore ekuma1990 vachikorokoza. Asi amai Maposa vanoti nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anowanikwa mukuita zvinhu zvisiri pamutemo vakazoona zvakakodzera kuita zvinhu nemazvo.
Ndakatanga 1995 tichingoita zvekukorokoza munzizi tichikorokoza nemigwara. Taingoti chero payanzi kwaiyadhuka pachikorokoza totodi totongofamba chero tikanzi kwamutare chero kanzi kupi tichivata mumasango. Tikaona kuti sevanhu vevanhukadzi hazvinenge zvisiri safe kuti munhu uvate musango. Nokufamba kwenguva takazoona kuti kudzingirigwa kugara tichiita zvinhu zvisiri pamutemo hakuna kunaka. Tikazovaona matsamba edu akakwana saka ndopatakazotanga kuti tiite mining chaiyo chaiyo 2010.
Amai Maposa vanoti ivo nevamwe vavo vakaona zvakakosha kuti vavambe sangano rakadai rinomirira vanhukadzi chete nekuti vanhurume vakagara vachiita zvezvicherwa vange vasingavape ruzivo nerutsigiro rwakakwana. Vanoti kusvika pari zvino sangano ravo rakwanisa kubatsira vamwe vanhukadzi vanoita zvezvicherwa nenzira dzakasiyana-siyana.
Takaona kuti semadzimai tikatumana tichikurudzirana pangava nechimuko chingabuda ende tiri kutoona kuti zviri kubuda. Uye association yedu takabatsira navo nevezmf vakakwanisawo kutipawo makadhi atinotoshandawo nawo kubhengi taakutoswaipawo. Mudzimai woga woga chero wanga murume asingadi iwo unenge watovawo nekadhi rako rounogarawo zita rako pachako.
Tsitsi Matumba ishirikadzi uye vanoti vakatanga kupinda mune zvekuchera goridhe mushure mekunge vaona kuti izvi zvaigona kuvapa raramo vachitiwo zvicherwa upfumi hwenyika hunofanirwa kupa pundutso kuzvizvarwa zvezimbabwe. Muzvare Matumba vanoti vakasimbiswawo kuti varambe vari mubasa iri nekuwana zvidzidzo kusanganisira kubva kusangano rinoshanda rakazvimirira rega reZimbabwe Environmental Lawyers Association ZELA.
Ndakaona basa iraka ngukodzera kuti aiwa basa kuti avarume ndisi vakadzititi. Ndakawanikwa zvakare ndichisimbiswa kuchiita ma courses akavana ni fundamental of mining through Zela. Tikazoita futi zveinonzi specialized gold mining ne Ministry of Mines pa 2015. Aizvino ndirikuti inonzi mining blasting. Ndinetarisira kuti ndiwane uchitamba nekuti pese panongopindawo varume inini semuradakadzi wakasabudza kuti basa iri ndinorikwanisa ndirikupindawo mumakona akadini. Ndirikudo babara kuti ndizoona inonzi full blasting license.
Asi muzvare matumba vanoti vanhukadzi vari mumabasa ezvicherwa vanosangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda kusanganisira kudzvinyirirwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhurume. Ivo pachavo pari zvino vanodambudziko rekuda kutorerwa nzvimbo yavo yavakapiwa nehurumende kuti vachere vachiti vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva.
Tinosangana nematambudziko akare kuti kana ndikatsvaka sponsor kupedzisira kwakanozondorera chi mugodhi uya neudzvinyiriri. Zvakare kwatinowanikwa tinosengesa oil dzedu dziya mamillers aya anowanikwa achida kutsvaka zvirudo kwatiri. Zvimwezve zvakare zvinotigozhera vemitemo ndivo vakanyanya kutiomera pabasa redu ratinoita. Andoda kudodya neni asi ndichitambura kuti aone kuti ndiri chirikadzi. Aiwa havazvitarisiri.
Muzvare Bridget Jeremiah ndemumwewo wevanhukadzi vari kuita zvekuchera goridhe muzvishavane. Vanotsinira kuti kuita izvi kunogona kuwanisa raramo, asi vanotiwo rimwe dambudziko rinosanganikwa naro mubasa iri nderekuti panodiwa mari yakawanda kutenga michina ingade kushandiswa pakuchera.
Mining ine mastage kuti panotanga muchagona kuita zvemaoko, but posvika imwe stage yekuti yakuda chi machinery. Saka pamachinery apo ndo pakaotiwo netsei pakaondiremirawo ndikambotanga chambodina nevamwe chambodi vanombokubatsirawo, but inoza pane gona kuita period yekuti mari dzacho dzisingabudi zvakanaka. Saka vanokubatsira vambezati demambotsvaga zvakamira nei kuti mumbosvinga kwosinonzi munofanga kudriva band. Bandi racho rine makontenti egoridhe chinosiyana siyana. Saka dzimunguva inogona kuwana iri shoma, but woramba uchingochovha kwosi pane paichadi paichawanda. Saka panguva yedrive yayo ndo panenge pachirwadza. Saka ndambomira mbichana ndichisosa chi equipment.
Muzvare Jeremiah avo vakakwikwidza vakakundikana pakuve mumiriri weparamende wezvishava nengezi vanoti vanhukadzi havafanirwe kutya kupinda mumabasa agara achionekwa sevanhurume uyewo mune zvematongerwo enyika. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands, amai Alice Makata, vanoti zvakakosha kuti vanhukadzi vatsigirane pachavo uye kuti vasanyare kutsvaga ruzivo runovabatsira kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe nderimwe remasangano anoshanda akazvimirira mukukurudzira kodzero nekusimukira kwemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muzvishavane, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tine hurukuro naamai Memory Mutangi avo vanobva ivo kubhikita uko vanoti vakawanikwa vachisangana nedambudziko rakakonzerwa nedutu mpengo retropical cyclone Idai. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kwakamira sei kubhikita.
Tinobva kubhikita uku pamarusha. Saka kunoku hakuna kutombomira mushi. Kunaya kwakaita mvura ikoko kwakatisiya tisina kugara zvakanaka. Muraini medu chaimo chaimo mitiri. Dzimba dzakawamo dzakawandisa. Kutaura kudai kune vamwe vanotogara mumaministry of roads nevamwe vari kugarawo nezvepachikorowo. Vamwe vari kugarawo mumaraini imomo kutokumbira upo kugara nokutoshayiwa kuti vanhu voita sei.
Pane vehurumende vati vasvika kwamuri ikoko here? Tichiona kuti mutungamiri wenyika takavaona vachienda kuchimani mani nekuchipinge.
Isu tiri kungonzwawo mumanefenyuro imomo kuti kune pavari kuinda asi pedu hakusati. Takangonzwawo kuti kuna vachadzamira vomumasvingo mutungamiriri vari mumasvingo vadarika kuda vakadarika nerodhi. Vaingoonawo dzimba dziri murodhi. Asi kuti titi tatitanyatsa kunzwa kuti ava chaivo ndoo vauyawo vakaonawo mumaraini epedu hatisati hatina.
Shiwiro yenyu ndeyei semadzimai vari munharaunda iyi yakasangana nedambudziko iri?
Isu shiwiro yedu chaiye chaiye ndeye kungoti kungonyaradzwavo kunenge kuri nani. Kungoratidziwawo kuti hurumende ine hanya nesu. Chero zvazvo vamwe vakaenda kuzvipatara, kune vamwe vakatokuvara vakavhunika musana navana, asi kutoti vemazigereke ndovanotofambirana mumasangano. Hakuna kuti tingaita sei, asi shuviro yedu ndeyekungoti kungonyaradzwavo, kungoonekwawo kuti tiri vanhuwo vari kuraramawo vari mumavhileji mavo, zvinenge zviri nani.
Pane vakarasikirwa neupenyu here munharaunda yamunogara iyi?
Isu munharaunda yatinogara vakarasikirwa chaivo chaivo hapana, asi dzimba ndidzo dzakapera, vamwe kutosara vasina. Vamwewo vaisarawo vaine kana imwe, asi dzimwe dzakatoita kugurika kungogaravo kudai, asi vanhu vanenge vachingotarisa. Asi zvinhu zvose vanhu vazhinjika vakatobudisa pashi, zvinongova panze kudai, nokuti dzimba dzichiri nyoro dzimwe dzakasara, asi dzimwe dzachonavo dzakanyatsodoma.
Vanenge vachida kubatsira vanokuwana ikupi mbuya?
Vanoda kutibatsira vanogona kusvika vati kuma ward center edu, ndokunoita kuti vanhu vanyatse kudziva kuti muraini rakati makamira makadai, muraini rakati makamira makadai, kana pazvikoro chaipo chaipo. Zvose hakutorina kwedu kuti kwati pasvika vanhu. Muward 11 iri mukubikita ward 11 iri Bikita West.
Imi mune mhuri yakakura sei?
Ini ndine vazukuru vana ne murume wangu uripo neni wacho, saka tinogara tiri 6 mumba, tiri 6 hangu. Vazukuru vangu vanoenda kuchikoro, wani ndiye asiri kuenda kuchikoro, asati voenda kuchikoro.
Inyu imba yakakanganisika sei?
Yangu yakakanganisika, yangu yakatoti imwe yacho yanga iri bedroom, taona kuti yakuda yatokanganisika, tichibva tachinja tapinda mune imwe. Petinototi tindopinda mune imwe ndokuona kutoti iyi haichatoiti, tichibva tamanyira kukicheni. Tichangopinda mukicheni chindoti garei, muya matatu abuda muya ichitodhirika. Iya yakaita kugurika ndokungoti tende. So saka imwe yachona iyoyo takazongototiwo Mwari, ndingati Mwari ndiye wakabatsira, nokuti pano muti wakanga wakagoboka wakatotiburwa nemvura, ukazongondozendama nokuda kwewaya yatakanga takasungirira yeline yembatya. Asi tinotenda hedu Mwari.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Rugamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa nezvevanhu vari kuti vanomutsa vafi, tichitarisa nyaya yemumwe mwana wechikoro muHarare anonzi akashaya kupera kwesvondo, akanga akunoradzikwa kumakuva ekumbudzi. Mapostori akazoti vanogona kumumutsa, vakarara vachinamatira mutumbi wemufi, asi zvakakona n'anga murapwa achida, zvakazoita kuti mwana azonovigwa nemusi wechina. Inyaya dzakawanda dzekuti mapostori neng'anga vanoti vanomutsa vafi, asi vachizokundikana. Muhurukuru yedu tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Makadiwo vateereri?
Aiwa, vateereri vapenyu sekuru. Nyaya ndiyo iye kuti kune vari kufamba vachiti vanomutsa vafi. Munoona sei tichitarisa nyaya imwe ichangobva kuitika yemwana wechikoro muHarare?
Isu tichiona sesangano reZinata mabasa ari kuitwa aya ari kuitwa namatsotsi. Nokuti vazhinji ava munoona vakaita maprofita ivanoita kuti vati vanoda kuti vaite tsika idzodzo, nevanhu vanoita kuti vanenge vachiita sevane chikristu mukati, chekuti vanenge vachida kuti vamwe vanhu vaone kuti ivo vazowana kutorera vanhu mari, kana kuti vanhu vazouya vachinzi vane zvavanoita zvine simba ramwari kana chimwe chavanoita vachinyepera Mwari, Mwari azvizive zvinhu zvavanoita. Saka isusu kutsika dzedu dzechivanhu kana tichiona tinoona urutsotsi hwavanoita vanhu matsotsi.
Asika sekuru kune wamu wariku wanoita zvechivanhu mutsika dzechivanhu idzodzo vanoitawo zvakare zvimwe chete zvekuti vanomutsa vafi vachinyepera vanhu.
Kunozi kumutsa mufi munhaafa chaiko isu tozva kuti munhu kana achimuka anomuka mudzimu kwete kuti paya kuti munhu afa agara kwokuti munhu toti munhu atonhora. Kana munhu atonhora chaiko kumazuva kana matatu mana vatoziva kuti kana riri zuva rimwe chete zvinogona kuita. Kuti anzi mazuva matatu mana munhu atonhora apera mutsika dziri dzechivanhu toti kupera wozonzi anomutswa. Tinoona chachitsotsi chaakuitwa ichi nemi yatakatombonzwa yakaita kusouth africa iya yekuti akanga munhu akatenga atotaurwa unzi wopinda mubhokisi woita sokunge munhu ari kumutswa.
Saka sesangano zvii zvamungakurudzira matanho angatorwa nokuti zvinhu izvi zvinongosvibisawo sangano rezinata kana akanga anzi aita zvechivanhu pamwe chetewo nevanopindawo chipostori kana zvanzi ndezvechikristu.
Kurudzire yatiri kuda yatiri kwatoita kuti ndeyekuti hatidi kuona mabasa akaita saiwayo isisi sangano rezinata kana uri nhengo yedu yezinata tinenge tichitorire kuti toto kutorera matsamba. Hatidi vanhu vanopraktiza vachiita mabasa akaita saiwayo isi toziva kuti kana isisi sangano rezinata takamira tiri vanhu vekubetsera kuponesa munhu kuponesa kana chiti kuponesa uku kwasiyana nende zvavaakuita vanhu ava vekuti vanoita sevanomutsa munhu kuti munhu afa munhu apera vaakuti vanokwanisa kuti vamumutse. Ichi chitsotsi chekuda kubira vanhu saka isu tinokurudzira kuti mukaona vanhu vane mabasa iwayo isisangano rezinata iyi kana iri nhengo yedu isu kuzinari kuti musvike kumahofisi edu munotaura kumahofisi edu kudayo ndozvatiri kuona izvi nekuti tiri kuona kuti irori izvi ii game plan iri kuitwa nematsotsi ari kushandisa unhu ihwohwo. Matsotsi aya anoronga kuti kuitike kuchimwe chinhu chisati chamboonekwa chisingawanikwe vochavanenge vachida kuti vaite varatidze muvanhu zvinova zvinenge zvisiko mukati meurapi. Hatina zvinhu zvakaita saizvozvo.
Tichinyanyotarisa zvavanenge vachishandisa sekuru pane mishonga inoshandiswa here nekuti veruzhinji vanopedzisira vangobvuma kuti ano tibatsirei kana vakaudzwa kunzi tinomutsa mufi voti aiwa endererai mberi vachinyatsoziva kuti vazhinji vanenge vachingoita zvechitsotsi izvozvo.
Ndikati mishonga imwe yavanoshandisa yekuti ivo vachizonotanga kuti kana vaakunoita vaakunobatsira vanhu vaive vaakuchikwanisa kuvatorera mari vai zvinenge zvaanyore vanhu vanenge vachitonzi anomutsa munhu anomutsa munhu wese achada kuti anoona munhu iye anomutsa munhu.
Mapurisa anofanira kutora matanho kaapa sekuru fanika panyaya iyoyi yemwanasikana iyi.
Ichokwadi ichozvo isisi sangano rezinata tinotokurudzira kuti dai mapurisa atisungirewo vanhu vari kuita mabasa iwaya zvinhu zvatotokumbira nekuti zviri kunyangadza vanhu vanenge vachiita mabasa eurabhi ekubatsira vanhu.
Aiwa tinotenda sekuru nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa tinotenda musara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7 ane mimi chirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Napata macho na kiona yeni niyo kipita wakati tukona sona na penzi sisuru semeki chanwa nchashona vyo chonde tafada.
Wachora Marie Mumanzi wa Jabreza uchiwa kwa muri uchiwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Aiwa na chochimbo chamba tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nhasi. Ivai nesu zvakare nesu mangwana. Kana mchila kutumira tsamba mbozha zitumirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dza nhasi pa internet pa www.voashona.com. Anokoneka ine mufaro manerano ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soko isika disi.